Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reHarare Residence Trust rinopomera mhosva kanzuru yeguta ravo richiti inotambisa mari yemvura ichiita maworkshop kunzvimbo dzinodhura dziri kunze kweguta. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe inonzi kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika. Ndichakuunzirai zvakabuda mumitambo yeFIFA World Cup pamwe nemitambo yanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mashoko akabudiswa nehurumende anoti kusvika musi wa20 mbudzi vanhu vanopfuura chiuru vakanga vabatwa nechirwere chemanyoka kana kuti diarrhea muHarare. Mukuru wesangano rinomirira vagari veHarare reHarare Residence Trust vapresa shumba vanoti izvi zviri kukonzerwa nekutadza kwekanzuru yeguta reHarare mukupa vagari mvura yakachena. Vashumba vanoti kanzuro yeHarare haitori dambudziko remvura muguta sechinhu chinofanirwa kugadziriswa nekukurumidza, vachiti mari yemvura iri kushandiswa kuita maworkshop kunzvimbo dzakaita seVictoria Falls, Kadoma, Kunyanga nedzimwe nzvimbo, vachiti mari yemvura inobhadharwa nevagari inofanirwa kushandiswa mukutenga zvokuchenesa mvura yemuguta.
Dambudziko remvura mukati meguta reHarare idambudziko rashungurudza vagari kwenguva yakati rebei. Mukatondera kuti waive executive mayor weguta reHarare vaSolomon Tawengwa, ndonyaya yakavaita kuti wazobviswe muhofisi yekuti wakanga vatadza kugadzirisa dambudziko remvura. Watadza kugadzirisa nyaya yekuwanikwa kwemishonga yekuchenesa mvura. Saka kana tichitarisa nyaya yema water treatment chemicals muguta reHarare, hationi sekuti council inozvitora setop priority area.
Chii chinokonzera kuti muone izvi nenzira iyi vashumba?
Wanokwanisa kuisa shungu dzavo nemari zhinji mukuita maworkshops anoitirwa kunana Victoria Falls kasingaperi, vachibhadharirana meya vanoenda vachiita sekuti vari kutokwira kombi kuenda ikoko, vachienda nekudzoka, vachienda kwamutare, vachienda kukadoma, vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira kunyanga, vachiti vari kuita maworkshops emainduction emacounselors nemaofficials. Asi tikatarisa mari inobuda ikoko imari yakawandisa zvikuru, ende panenge pachibuda mari inenge ichiita ari maus dollars.
Vashumba, izvi zvinonetsa papi uye zvinonetsa sei?
Tinoshamisika nazvo kuti kana yanguva yekutenga mishonga yekugezesa mvura yekuti vanhu vagone kumwa mvura yakachena, wanoita sekuti rato wedambudziko, wanoita sekuti kana wakuma water treatment chemicals, ndopa wanotanga kutaura nyaya dzezvekushaikwa kweforeign currency, ndopa wanotanga kutaura nyaya yekunge wanonge wakuti wachapiwa, ndopa wanotanga kunyanya kutaura pamusoro pema wane ma excuse akawandisa kana tasvika pama water treatment chemicals.
Abo vange vari mukuru wesangano rinomirira vagari vekuta reHarare, reHarare Residents Trust, vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe yeMonetary Policy Committee inonzi iri kuronga kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika ichiedza kusimbisa mabudiro nemafambisirwo emari yekunze. Parizvino mabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika anosara nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvemari yekunze azvinopinza munyika, imwe yacho vachizopiwa nemari yemunyika. Izvo Nyanzvi mune zvenyaya dzeupfumi Muzvare Chenai Mutambasere vanoti nyaya yemari inosara mumaoko mehurumende yakawandisa, vachiti zvinokonzera kuti vemabhizimisi emunyika nevekunze vanoda kuita zvemabhizimisi munyika vafunge kaviri.
Nyaya yemaretention rates inyaya inoita kuti avo vanenge vane mabhizinesi avo muZimbabwe kana vamwe vanenge vachida kuuya nezvitengeswa zvavo kuti vavhure mabhizinesi avo muZimbabwe, zvinoita kuti vasava nekusununguka nekuchengetedza mari yavo uye nekuita bhizinesi ravo muZimbabwe. Izvi zvinodaro nemhaka yekuti veReserve Bank vanenge vachiti pamari dziri kupinda, mari dzamunenge mawana mushure matengesa imi vemabhizinesi, isu veReserve Bank tichange tichibata imwe mari, let's say 40%. 40% iyi ichizenge ichizoshandiswa kuti inozochinjwa kuti iite maRTGS vachishandisa mutengo uri kushandisiwa muinterchange auction.
Chakaipapa chii amai Mutambasere, izvi zvinokonzerei?
Zvinoita kuti maprofit kana kuti mari dzinozobatwa neavo vemabhizinesi dzidzikisire, nekuti ivo vanenge vachitenga kazhinji kacho maraw materials avo, kana kuti pavanenge vachibhadhara transport nezvimwe zvakadaro vanenge vachishandisa maUS dollars. Kana vachinge vatengesa vawana maUS dollars, hazvisi zvinhu zvakanaka kuti central bank youya iyo ichida kutora mari idzi ichida kuti dzichinjwe nemutengo uri pasi vachishandisa interchange auction.
Asizve vanoti vanoda kugadzirisa nyaya iyi nokudzikisa mari iyi kubva pazvikamu makumi mana kubva muzana, pane chakaipa here apa?
Kunyange tichite hedu zvakanaka kuti vatarise kuti vadzikise kuda 40% iyoyo vaidzikise kuenda kupercentage iri nani, asi pachinge pachingova neyavanoti retention rate, zvinoreva kuti varidzi vemabhizinesi vanoshaya rusununguko kuti vanatsoita bhizinesi ravo vakasununguka munyika yeZimbabwe, kuti vanyatsochengetedza mari dzavo mumabhengi eZimbabwe vakasununguka, nekuti vanenge vachitya mitemo yakaita seiyi inotendedza Reserve Bank kuti ichange ichipinda mumaakaunti evanhu vemabhizinesi vachitora mari 40% vachiichinjirudza kuti iitwe maRTGS. Izvi zvinodzivirira kuti kunyange varimo munyika vane mabhizinesi kana kuti vamwe vanenge vachida kuzotangawo mabhizinesi munyika kuti vasununguke kuita seizvi, nekuti vanenge vachityira maitiro akadai anenge achiitwa neReserve Bank.
Amai Mutambasere, munotii kune veMonetary Policy Committee? Chii chamunovakurudzira kuti vaite sekuona kwenyu?
Tinokurudzira kuti veMPC vatarise dzimwe nzira dzinoita kuti vane mabhizinesi kudhara muZimbabwe nevamwe vari kuda kunge vachizouya muZimbabwe vauye vakasununguka chekutangisisa tinoramba tichiedzera kuti taiva tarisa nyaya yedollarization nekuti nyaya yekuti munyika munoramba muchiva nemitengo yakasiyana siyana kuti RTGS kuti US dollar kuti rand zvinokanganisa maitirwo ebusiness zvinokanganisa avo vamwe vanenge vachida kuti vauye munyika vanenge vane kakutya kakuzeza kuti hatizivi kuti veMPC vacho vachataura zvakaita sei mangwana vachazobata here 40% vachazobata here 50% izvo zvinodzivirira kuti nyika iende mberi kunyanya panyaya dzemainvestment kunyanya panyaya dzekuti vanhu vanenge vachida kuuya kuzotanga mabhizinesi avo muZimbabwe
avo vange vari nyanzvi mune zvenyaya dzeupfumi Muzvare Chennai mutamba sere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Komiti yeNational Executive Council yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC nezuro rakabvumirana kuti vasiro ramaposa varambe vari mutungamiri wenyika nemutungamiri webato reANC kunyangwe havo vane mhosva dzavari kupomerwa imwe mhosva iri kupomerwa varamaposa ndiyo kubiwa kwemari yavo inoita mamiriyoni mana emadhora ekuAmerica akanga akapigwa musofa remumba yavo kuBrazil ravo repalapala uyezve vachinzi vakada kupa vanhu varamuromo varamaposa vari kuramba kuti vane mhosva tabata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Riki Mukonza kuti vatiudze mamiriro akaita nyaya iyi
ndokusinda kuti vateri vazive ndechekuti parizvino varamaposa vasarudza kukwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiedza kuti ripoti yakabuditswa nepanel yakasetwa neparliament yemusouth africa igone kumbosendekwa padivi nekuti pane zvavari kuti havasi kugutsikana nazvo mukati meripoti imomo saka nokudaro bato reANC vatungamiri vavo vanodezwa kuti National Executive Council vabva vati nokuda kwezvaitwa navaRamaphosa vachati vamiriri vavo veparamendi vasatsigira ripoti iyi kusvika matare atura mutongo wavo pamusoro pekuchema-chema kwaita vaRamaphosa saka ndoo mamiriro azvaita
profesa izvi zvinorevei mungatitsanangure zvishoma pamusoro pezvamataura izvi
zvazvinoreva ndezvekuti vaRamaphosa vacharamba vari mutungamiri weAfrican National Congress vacharamba zvakare vari mutungamiri wenyika yeSouth Africa
dzimwe nhengo dzebato iri dzinomboratidza padzimire here maererano nenyaya iyi
tikatarisa iyo mazuva abuda ripoti iyoyi unotoona kuti nhingi nanhingi havasi kufarira vaRamaphosa vari kuda kuti vaRamaphosa vavanzayo tisiyai basa vamwe vaitoda kutoti vatosiya basa musi wabuda ripoti chaivo asi kune vamwe vari kumira navaRamaphosa vari kubva vabuda pachena vachiti aio mutungamiri wenyika haasati abatwa nemhosva saka ngaarambe ari pachinzvimbo chake uye ivavo vari kubva vati ngaatoenda anokwikwidza kumakwikwi achanga ari kubva musi wa16 kusvika musi wa20 December ekuti ndiani achanga achitungamira bato reAfrican National Congress saka makakatamwa chaivo ndokuti achingade kuziva vateereri zvakare ndechekuti zvese zviri kuitika izvi zvinofanira kutariswa maringe nemakwikwi ari kuuyaya econgress vanhu vanenge vachiedza kusvibisana dzimwe nguva dzimwe nguva vanhu vanenge vachiedza kungoti angoti tedzu avo vasina mude obva vatoti ai haachatodiwa mumakwikw aya saka muchaona kuti tikadarika makwikw aya nyaya idzi dzinogona kumbodzimurika mbicha nekuti vanhu vanenge vasina chekunyanya kurwira maningi
havo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Kutongwa kwa mmiriri wezengeza uwezi mudari reparamende va Jobs Kala pamosha ya vari kupomerwa yekunzi vaka viringiza mafambisiro enyaya dzemumatare zaka kwakatanga muharare nezuro vachiramba mosha ya vari kupomerwa iyi. Vasikala vakasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi zvizere.
Muchuchisi wenyaya iyi Vazebedaya Bofu vaudza dare kuti vasikala vakaudza vanhu vaive parufu rwenhengo yebato ravo Citizens Coalition for Change muzvare mo Blessing Ali musi wa 25 Chivabvu kunyatsume kuchitungwiza kuti muzvare Ali vakange vaurayiwa nenhengo dzezanu PF. Vabofu vati mashoko avasikala aya aizokanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi, saka nokudaro vati vakavhiringidza nyaya yavaiziva kuti iri mumatare edzimhosva. Vachibvunzwa nemutongi wedare kuti vanotambira sei mhosva yavari kupomerwa iyi, vasikala vapindura vachiti havana mhosva. Gweta ravo vaJeremaya Bhamu vabva vasvitsa chikumbiro kudare chekuti nyaya iyi iraswe. Vabhamu vati vhidhiyo iri kushandiswa nehurumende kupomera vasikala mhosva hairatidze kuti vane mhosva yavakapara uye haitsigire zviri kutaurwa mumapepa emhosva.
Vari kuramba mhosva vachiti hava vhidhiyo yavarunzi yakatorwa pasocial media, havasivo vakaiposta chokutanga chechipiri vhenu ukatarisa vhidhiyo yacho. Zvanonzi mashoko avanonzi vakataura ivo vachiramba kuti vakavataura ivhen munhu akambofunga kuti pokutanga ndo vakamataura, haaisi mhosva takatarisana nebumbiro romutemo renyika ino.
Rimwe remagweta avo vaHarrison Nkomo vatenda kuti vaudza dare kuti hapana umbowo hunokodzera kuti nyaya iyi ienderere mberi, vachiti mapepa ekupomera vasikala mhosva haana mhosva yaari kuburitsa pachena. Vabofu vati hurumende ichasvitsa zvinyorwa zvemhinduro yayo kudare nemusi wechitatu. Vankomo vati ivo semagweta avasikala vachazopindurawo mukupera kwezuva nechishanu pane zvinenge zvataurwa nehurumende.
Nyaya iyi trial yatanga asi pazonzi vachuchisi venyaya vamiriri vehurumende vati vanoda mukana wokuti vashinyore vachishandura zvakanyora kuti aiwa mapepa mamiriro akaita haasi kutaura kuti vasikala vakapara mhosva. Saka naizvozvo vachuchisi vanoda kumbotorawo mukana wogara pasi vonyora ende vachange vachiisa mapepa avo pamberi kudare nechitatu, isu tozoshandura zvavanenge vanyora nemusi wechishanu.
Mutongi wedare amai Marehwa nazvo Gofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro chavasikala ichi musi wa 13 zvita. Vasikala vakatarisirwawo mudare musi wechitatu pari kutarisirwa kuturwa mutongo panyaya yavari kuda kuti mutongi ari kunzwa imwe nyaya yavari kupomerwa amai Tafadzwa Miti yekunzi vakakurudzira mhirizhonga zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa muzvare Ali ageze maoko ake panyaya iyi vachiti mutongi uyu ane divi raakarerekera. Vanofungidzirwa kuti inhengo yezanu PF vaPius Jamba Mukandi avo vakazosungwa nenyaya iyi vakatobvuma pamberi pedare kuti ndivo vakapamba pamwe nekuponda muzvare Ali. Magistrate Miti mukupa mutongo wavo pakunyima vasikala mukana wekubvisa mari yechibatiso vakati munhu anogara achibatwa nemhosva kunyange hazvo vasikala vasungwa kanodarika 60 asi vasina kana kumbobatwa nemhosva. Mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzoviga mutumbi wavo kusvika vasikala vaburitswa muusungwa. Dzimwe nhengo dzeCCC 15 dzinosanganisira mumiriri wechitungiza North Mparamende vaGodfrey Stole dzakapiwa mukana wekubhadhariswa mari yechibatiso mushure mekugara mujeri kwenguva yakareba asi vasikala vakanyimwa mukana uyu kakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Chawambotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday vanorwira kodzero dzevanhu muBulawayo vanoti havasi kufara negurukota rezvemari vamuturi Nyuve pamusoro pekutadza kwavo kupa mari kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura urongwa hwekugadzirisa nyaya yegukura hundi mwedzi miviri yapfuura paine tarisiro yekuti madzishe achatungamira kugadziriswa kwenyaya iyi. MuNewsday makare sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reElection Resource Center rinoti mhirizhonga mune zvematongerwo enyika iri kukonzera kuti vanhu vasaenda kunonyoresa kuvhota. Mukuru werimwe sangano rinoongorora zvesarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vanoti kusapihwa ruzivo rwakakwana nemhirizhonga ine chekuita nezvekuvhota kuri kukonzera kuti vanhu vasanyoresa. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti rabvuma kubatsira Harare City Council nemari yekunze kuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura yeguta iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Naivedue, kwa hiyo jobu skala uyu, ya akapara chaye chayo devipi nyaya chaye chayo, ya skala. Nyaye ya ita ure kuburawa kwa mo blessing ali. Inyaye ya kanga atuma na baberi kwa mo blessing ali kuti ata ule. Sakabaida kuti ariki kutaura kwa atuma ere. Kwa hiyo mo blessing ali anaburawa, iranti wakaburawa, na hiyo munuwe sani. Saka chamano rambira baka varira jobu skala chii. Jobu skala wibacha omutonga zere kana kuti baka domu gweva. Domu gwevo wake ukugara mjee. Varume ngati regesu atiri kuitaishi. Nyika itichaisi ya ii. Hakuna muridzwe nyika wakaswa kubakabata nyika. Ama zangu regea kushunguru za jobu skala. Edu wetu nokumbira free jobu skala. Gabu diswe mjere. Nokuti jobu skala ana mosha ya kapara. Vane mosha za baka para varipashe. Vana muhadi baka favano varipashe. Vana chuwenga vano chunguru za vana meri mbaiwa varipashe avasungwi. Tenda zepanya ya chuwenga na meri. Vamwe vano nzi mutema unotika na mwanasina kwanza 18 years. Hai inti kuna baba. Asi uyu wa meri chuwenga wakatore gwavana. Uo mutema unotara kuti uindowe sanu PF uindowe kuti. Kana kuti mutema unotara kuti tara kuti uindi vice president. Uyasi vice president. Nukuti isu mutema kichi uziva unoti. Mwana kana asina kwanza 18 years. Ato guna baba wake. Uno gara na mai kushika kwanza 18 years. Chiwenga ngape meri vana wake. Asa janira meri nukuti iye zari vice president.
Inyingine tukwa olio ni ndiri uno msouth Africa ku Bakersfort. Ndino kakucha uroba msoro pe mutunga miriwe zengizla westi. Wa jobu skala panyaye kutongwa kwa ho. Ichi ikuru zero kuti wa jobu skala dae wabudi tukwa ho msungwa. Wakwanisa kupuwa mari mkana wakupisa mari batizo. Nikuti takatarisa wa skala havana mosha. Kune wano wanopara mosha asi hawa sungu. Tino tiwo dae waburito wa skala. Mutongi we dare dae kwanisa kunzugira wa skala kutu wabudis kwe mosungu. Semunu hagara nguwarefu mosungu.
Magadi Studio 7. Zano chambo di kana kwa nyeswa hayo zano chambo hidi zano kuwe na mawadi 3 hakuna sunu za kadero kubirira kukoka hakuna sunu za kadero kubirira kukoka pachi namuna chambo daka na kunjanesi zano kubirira kukoka andu kuchando ngudokumbira nukumbira kuti nesitieka sazo jitwe shakanaka haa United Nations yanafana kufuku huya wafamse saruzo nukutita wani kudiri gani mazwana pana ya shijima kitaru kuneta msimba wapana zunu kudura sunacho kudura mari acho ya noti nje nika mbore mkeze wino na chiyo dungo dona haa ya mawani chocho wachadi kama nyeweso sana
ndinechi kumbiru chokuti kungoiswa mutemo wekuti kana usingagoni kuzvivhotera hauvhoti nokuti zvounoda hauzvizivi. Kwakaitwa adult literacy tichipinde muindependence yokuti munhu udzidzire kunyora nekuverenga kuziye zita rako. Iye sei usinawo shungu yokuti ugone kunyora mukore uno. Ko vanhu rudziriko vanotaura kuti hatigoni kunyora asi ukavatarisa vanenge vaine mafoni yavanotofona. Wachizi ya wati ndafonera ningi. Ugo tata wisa Xbox chat. Ai waka. Chie ndaono tzidzira kufota. Itra kutuuziwe wa unoda. Uye ndino kumbira kuti wachamisa. Musane tseka ne wanu wakapuwe pfumba mbromo ema 40,000. Nesanu pie kukupara mendo. Ai wawashiburi tse basi. Ingo kaya mazitao kuti hewe wanu wa. Wakapuwe pfumba mbromo. Funga parliament ya sari wanemwe zimshoma kungeheri kukutipa ito my elections. Wacha sara nechikwere tiche 40,000 nchocho. Sesha kaita wamu. So wano zo sara oona nane za NPF. Kana kutu wanenge wajwe na mwanzo na pamu. Ndiro wapa marizo zo kutu wazorele chikwere tiche. Daka ona imwe video umwe mzimai kukambia uko echi. Ramba Parliament kuti mari dzatiri kusipa muno vanhu vachitambura kunze uko tinoenda tichinoti chii kwavari zvino vemuno umu vakatoti zvaita kuti vavapiwe chioko muhomwe nezanu pf kuitirai vakadaro vasidzinga basa uye mayouth muripiko nyika inokusunungurwa yakanosunungurwa nevanhu vamwe vacho vanga vasingagoni kutonyora kana kudii vasina kuenda kuchikoro asi vaiziva kuti tinekodzero yekuti tisununguke imwe hamudi kusununguka maakuite basa rekuende kumakozodo nezvinodhaka kore mangwana renyu rinoti chii kuti muitewo madzibaba nemadzimai anemisha yavo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri, yasvika nguva yemutambo wenhabvu. Semazuva ose tinai Brian Msekiwa kuti atitaurire pane zvakabuda mutambo yanezuro. Brian, tasvika muround of 16 dzava kuitika idzi, tiudzewo pamusoro pemitambo miviri yakatambwa nezuro.
Yes, tasvika kumakwerere chaiko. Mutambo miviri yanezuro wakatamba Croatia neJapan. It was quite a contest, 50-50. Upa mtambo iwa suta kuma penalty shootouts. I could tell the Japanese team in Otamba, as I said, that I would run on a speed who don't give up. Saka wanakwanisa ku Mrs. Anande, one of the contenders, Croatia, it's a good team. Umba wachuta, let's talk about penalties. But whenever they are my penalties in Juga, wanakwanisa ku Bora, wanakwanisa ku Oesao, uno qualify saka Croatia yakata kwa Japan muma penalties ikapinda mu ma quarter finals. Then kwaita Brazil ne South Korea, as I said, it was going to be a one way road for Brazil. Yakashaya chance in the South Korea ikapesera ya knockout out as well. Saka ma teams akazvitarisira kuti vangata qualify to the next round.
Nasi, tutuona timu ya Sara Yega kubva kuAfrika, Morocco, ishitamba ni Spain. Unuozo, wana ze?
Ako, paka wa mambo mawande. Morocco ni timu inotamba, sumenisa mvura. Ndiye, ni timu yuko Afrika, ndo supporter. But at the same time, I think Spain lost ya wakaita. Musino, I think ya kaita kuti itu ya weekend. Saka ndukona a very, very exciting match. Ye Morocco ndao kezirao ma other African teams walopina ma quarter finals. At the same time, Spain is a powerhouse. Itimi ya ndio tarisira kuti ndo kwa sauti wa mkumi. Saka this is going to be very nice, mangwana, and very exciting. Therefore, it's Portugal, New Switzerland. Ndukona Portugal is kwasta kuwina nyore nyore zayo kuti kwanisa kupinda ma quarter finals.
You know, with all the grounds, the experience, then you are going to always have just a better team. Ah, yeah. Same as well, you say, Timika Tiritese Shakari Nasi, could you go to Tora,
thank you, Gubat.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHarare Residents Trust rinopomera mhosva kanzuro yeguta ravo richiti inotambisa mari yemvura ichiita maworkshop kunzvimbo dzinodhura dziri kunze kweguta. Komiti yebhanga guru remunyika reReserve Bank of Zimbabwe inonzi iri kutarisisa zvakare mari yekunze inogona kuchengetwa nemabhizimisi anotengesa zvinhu kunze kwenyika. Nhasi kumitambo yeFIFA Soccer World Cup, nyika yoga yemuAfrica yasara kumitambo iyi, Morocco ichatamba neSpain mangwanani ano, Portugal ichizotamba neSwitzerland masikati anhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Mutungamiri Nkomo.